Tirikuona paine bill re tripartite negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kuti rakavengwa kechipi mudare reparamende nemusi wechipiri. Munoona bill iri richibata vashandi rakapaswa kuve mutemo.
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana washandi waine simbe kuti zvavanenge vamirana zviiswe chipanzimbo. Zvatinoona TNS bill riripo riri kunzi rinoda kunzi iswe mutemo. TNF rinoti zvamunobvumirana kuti TNF marecommendation yekucabinet. Saka munongoita marecommendations zvamunobvumirana hazvikusiyei, hazvisingei mani. Munorecommenda kucabinet. Cabinet ndiyo ichazoisa zvinhu kuzviyone poso zvipase pamemo through the logging process.
Vanga vanyazvi mudze vashanya basa vatima zvinhu vari paro naMarari naJonga Kandi Westio 7. Doctors, not the final answer. Mudaily News mune nyaya inoti pave nokira kuti mamiriro akaita nyaya dzeupfumi munyika kungokonda kupfarara kwezvedzidzo munyika yese. Mubirawo internet Zimbabwe zviri kufungwa nevanhu vanoti vakafarwa nedare remhosva kuti nevozondanisa vasimamiriro wendiiriio zbd mujikuta aia kuchimakimvakakia sirodmoro rinopa kuti ora sanaishanda mudaily nayaaira kuti zioda ukai kuwanikwa vanhu makumi miviri nenomwe vabanirereki pazuva.
Avo vange vakateerere studio 7 vamunzwa dzakasiyana siyana vachitaura ega mauro avo amashoko avo sine nepita studio 7 zvinokoka kuti mutumire mazwi enyu whatsapp number dzinoti 0120246503 18 muchitaura zvamufunga pazviri kuitika. Kotarisa zvaitika kudzimwe nyika. Maprista emudunhu recolorado muamerica anoti muchiri vana vechikorerume vaviri vakara vakauraya mumwe manakoro pakuvadza vamwe vasere paames school iles ranch. Maprista akasunga divon edgar ane makore gumi nesere naeric makini ane makore gumi netanhatu uye vakamiswa nedare remota nechishanu. Mutamiri libya vafayez al sarat vati wavari kukwidzana naye general khalifa ari kuda kutovanika nezvechisima. Vaal sarat vati izvi zvinofanira kushuwa nesimba nekuti general khalifa vari kuda kubvisa nesimba hurumende iri mapfumo. Vakalibya vanoti havana basa kuti abudirira panani asi vanoda kuzaere kuna Max Sanganya uye chezvakorwa nezvivanhu zvezimbabwe zvakabata nezvo sarudzo yekusouth africa
and Soku isika disenda